manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubumbi 7 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga ndotenda zvikuru kuti mandipa mukana wakadai Studio 7 kuti ndinge ndichimhorisa vana veZimbabwe munguva yeEaster kuti vanonamata rambai ndichinamata muchikomborerwa.
Studio 7 yasvitsa makore maviri nhasi ichitepfenyura.
Magadiko vatereri ini dini Thomas wa mafumo kana kuti mukanya ndini ndine kambo kaita munozwa kanovhurishwa Voice of America
bepanau reherald rinoti Reserve Bank of Zimbabwe yambomisa kushandiswa kwemari nemudziyo nevamwe vana muzvina bhizimisi vari kuburitswa munyaya yakaitwa muchiwande nenepfenyuro yekukata yeAl Jazeera Ii ndiyo mimwe msore nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bepanau reherald rinoti Reserve Bank of Zimbabwe yambomisa kushandiswa kwemari nemudziyo nevamwe vana muzvina bhizimisi vari kuburitswa munyaya yakaitwa muchiwande nenepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Vatorerwa matano vanosanganisira vaEwan Macmillan, vaKamlesh Patni, vaObert Angel uye vaSimon Rutland. Mabhanga ose emunyika anonzi atumirwa matsamba ekuti vanhu ava vasatore mari dzavo asi vana ava vari kuramba kuti vari kuita zveuori vanhu ava vose vanobuda vachiti vanoshanda nevakuru vakuru vehurumende bhanga guru renyika uye kambani yeFidelity Printers Nyaya dziri kupomerwa vanhu ava dzekubuda vachiti vanogona kuchenesa mari dzakasviba dzinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinogona kupinza Zimbabwe muna Taisireva sezvo dzinogona kuguma dzoferefetwa nesangano remapurisa pasi rose reInterpol zvichizopawo kuti mamwe masangano akaita seFinancial Action Task Force agume apindira. Asi hurumende yeZimbabwe kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa yakati yakazvipira kuferefeta nyaya dzose idzi. Ofisi yeUnited Nations Office on Drugs and Crimes inoti pagore mari dzakasviba dzinocheneswa dzinosvika matrillion maviri. Dzimwe mari idzi dzinozoguma dzoshandiswa nevanopfurikidza mwero. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wecrisis in Zimbabwe coalition vapita mutasa
chekutanga ndotenda zvikuru kuti mandipa mukana wakadai Studio 7 kuti ndinge ndichimhorisa vana veZimbabwe munguva yeEaster kuti vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa naIshe wedu Jesu Kristo ramangwana richanaka nekuti akayauzofira matadzo edu kuti gare zvakanaka chepiri ndinotenda Studio 7 kuti muramba muchitipa mukana wakada kutaura nevano veZimbabwe. Chinhu chechipiri chinoda kutaura panapa ndechekuti ndinotenda ndinokorokotedza Studio 7.
Tine urombo vateereri tichazodzoka kuna vamutasa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Kune avo vanenge vachida kutaura nesu makasununguka kutumira tsamba kustudio7@voanews.com Zimbabwe yabatana nasi nedzimwe nyika kurangarira kushungurudzwa kuroverwa pamuchinjikwa nekuzomuka kwaIshe Jesu Kristu. Kunyangwe vatendi vari kumakereke vamwe ndivo vatora mukana uyu kuenda kumusha, asi nekuoma kwakaita zvinhu uye nyadzi zveupfumi vanhu vashoma ndivo vakwanisa kufamba. Mugoziya nezvenyaya iyi Mavelasa Muhlanga nyahuye weStudio 7 abata vaJacob Maforo vekereke yeGlobal Methodist Church iri kuKansas muno muAmerica.
Kune vatendi zororo reEaster rakakosha nekuti ndori nemudzi wekutenda kwedu. Saka muzororo iri tinopemberera kumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu, chinova chinhu chikuru chatinobatisisa. Saka kumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu, asi munguva iyo ino tinenge tichirangarirawo zvakare kuzvipira uko Ishe wedu Jesu Kristu wakaita, pakutambudzwa kwawakaitwa, pakusungwa kwawakaitwa, pakutongwa kwawakaitwa nepakutongerwa rufu chaiko. Saka ndozvimwe zvinhu zvatinorangarira, asi tichizonyanya kukoshesa kumuka kwawakaita kubva kuwakafa.
Kwamuri ikoko, zvii zvamuchange muri kuita?
Takatanga nekupemberera Palm Sunday, kana kuti yatinoti Passion Sunday, iyo vanhu vanenge vachipemberera tichiimba hozana hozana kupinda kwaIshe wedu Jesu Kristu muJerusalema zvisati zvatanga zvekusungwa kwavo. Kwakupinda mumaservice edu nezuro ndo zuva ratinoti Monday, Thursday, zuva rekurangarira chidyo chakaitwa naIshe wedu Jesu Kristu nevadzidzi vavo. Panowa ndipo pavakageza makumbo evadzidzi vavo, vachiratidza kuzvininipisa, kwete kuzvininipisa kwega, asi ndo pavakatinda kukupai murayiro mutsva wekuti mudanane. Saka ndozvinhu zvatinonyanyokoshesa. Wari pachiitiko ichocho ndipo pavakataura nekunongedza kutengeswa kumukirwa kwavanga vachiitwa. Nhasi tinenge takutaura nenyaya yekufa kurowerwa kwakaita Ishe wedu Jesu Kristu pamuchinjiko. Maservices asi Sunday tinotanga kuseni seni, tinomukira na 6:30 kundopemberera kumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu.
VaJacob Maforo vekereke yeGlobal Methodist Church kuKansas muAmerica vachitaura vari parunhare naMavelas Muhlanga nyauye weStudio 7. Vamwe vagari vari kumhangura mudunhu reMashonaland West vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anodzivirira mhirizhonga, vachipomerwa mhosva yekuramba kubva pavaichera goridhe zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vainge vataurirwa kuti vachere goridhe panzvimbo yemafuro emombe nesvikiro renzvimbo iyi Rotina Mavhunga, iro rakambonyepera makurukota ehurumende kuti rainge raona dzidzi repagomo riri pedyo nechinhoyi. Vanhu ava vanoti pavaichera vari vega hapana mhirizhonga yakaitika kwemazuva matatu. Asi zvinonzi kusawirirana kwakazoitika pakauya mapurisa anodzivirira mhirizhonga. Vanoti havazive kuti ndiani ainge audza mapurisa nezvekuwanikwa kwegoridhe kunozivikanwa nezita rechikorokoza rekuti kudhuka mari munzvimbo yavo. Pakazoya mapurisa, nzvimbo yetesi yainge yazara makorokoza kubva kumativi mana ose enyika. Mumwe mugari wekwatesi vaRain Mazwi vanoti vanhu vakamboita mari kwemazuva matatu pasina mapurisa, asi vanhu vakazozvindikitwa nemapurisa, izvo zvisiri kufadza vakawanda munharaunda iyi.
So initially vanhu vakamboshanda for 3 days pasina polisi. Kwakazomboitwa raid yeblack boots.
Vamazvi vanoti chinogumbura ndechekuti mapurisa ave kungorova vanhu pese pese vachiti vadzokere kwavakabva.
Kukatuma rore black boots and the kodoji the whole area vakatanga kurova vanhu ende nhasi ari kungoita kusvika kumashopu takazara vanhu vorova vanhu zvekare kwamukabva.
Zvinonzi pakuda kubvisa vanhu zvechisimba ndipo pakakuvara vamwe vanhu vaviri zvakaipisisa ndokuzonofira mberi. Svondo rakapera panonzi paka wani kwa oza kare mumu mkaza akafa atowe kunuwa panjimbo ii. Asima purisa ave kupomeru wa mosa ye kubadalisa vano chivoko muumge kutiva pinde vachichera goride usiku vachizobuda mamba kweza. Mumge alikubadala chivoko muumge kuti apinde anoda kuzivika wane stari kuti Kristen Mushandi uyo anoti.
Ya mba sari kuma pindi rongo ye kupinda kuno pindi kwa kuma maneru. Tango kuma pangopacho kwa mso siyana ni maso kuma 8, kuma 10, kuma 12. Siyana na kutipa ground kwa kamira se. Dene kwa kumari, painzi yo 150, sana mwetu kwa 5, kwa 10.
Ijo sino sigirwa na my precious Masango, nengwe paramende inomirula mangula, awanoti mapurisa alikuchenge teta nzimbo, yakaputika goride, walikuita zewori.
Tango kukurukui kukara itina ugele kuti. Ina polisa walikurambika wanu kupinda kuna zomu vumira wanu maneru wachiwa badari za mara gana antuto mbote wala na dispo ndofunga chafa gana dispo kutituo nisani kutishinga gaziri sita fake
panye kufa kwe wanu amai Masango wanu tipano nzipane muna kachakuru waka kuwara asia anakuende kwa kuchipachara chemu mangura
nda katuo mbo tuwa ya kuno zichaga waka famuni andisa tinda shuwana nda katuo mbo shika nipa kliniki nisita kuchaga information yoyo kutuwa mwaiti hata kuru
Muchauri wema purisa munyika, assistant commissioner Ponyati, vanotikana kuchiparwa mosha, mapurisa anoenda kunumisa kuparwa kwe mosha, sezo anotarisirwa nemchemo wenyika.
Isus is long pachiparwa mosha, we move in terms of the country's constitution. As long people are doing illegal things which are contravening the country's laws, the police has to move in and ensure law and order is maintained.
Mukuru wesangano resenda for natural resources governance vafara imaguu vayoti dambudziko iri rinopera chete kana pave nemutemo unoita kuti makurokoza apiwe maresinesi nemari isingadhure.
Saka dambudziko iroro rinongogadziriswa chete kana hurumende ikapa mutemo kadzika mutemo unoita kuti makurokoza wakwanise kuwana maresinesi asinga duri.
Asi mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remasonal and west valafu mobhurire vanoti vave kushanda zvakasimba kuti vape vanhu maresinesi nekukurumidza. Vatiwo bazi ravo harinei nezvinenge zvichiitika panenge pawanikwa goridhe sezvo riri basa remapurisa. Kucherwa nekufambiswa kwegoridhe munyika kunonzi kuri kuitwa zvine huori mukati izvo zviri kukonzera kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Izvo zvave kufumurwa nepfenyuro ye Al Jazeera asi hurumende yakagara yataura kuti ikurasikirwa nemabhiriyoni emadhora kuburikidza nehori mukutengeswa kwegoridhe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochidzokera kune nyaya yedu yeAl Jazeera sezvo tamboita matambudziko nemishina yedu. Asi RBZ sekutara kwatamboita yatura matano ekumbomisa kushanda kwemabhanga nemidziyo yevanotevera vaEwan McMillan, vaKamlesh Patin, vaHubert Angel uye vaSimon Rutland. Kuti tize nezve nyaya iyi tabata sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Zvino nyadzisa asi zvinhu zvatagara tichiziva kuti zvinoitwa nevakuru munyika ino nevamwe vanoshandisa mazita evakuru munyika ino. Tinoziva kuti nyika ino ina upfumi hwakanyanyisa asi yaparadzwa nokuda kwehuori nokuda kweumbimbi ndoga.
Zvave kufushunurwa izvi zvinorevei vamutasa?
Izvi zvabudisa pachena zvinhu zvatagara tichiziva tichizevezera munyika muno tichiziva kuti kune vakuru vari kumora upfumi hwenyika vachiuendesa kunze vachitora pfuma yenyika vachigovana voga. Nyika isina zvipatara zvine mishonga, isina migwagwa yakanaka, isina magetsi, isina kana zvikoro nemabhuku muzvikoro, vashandi vasingatambiri vachitambudzika vachipunyaira. Izvi zvakanyanyira kuipira nyika nokuti zvinotadzisa nyika kubudirira. Asiwo zvinokanganisa zita renyika.
Zvinokanganisa sei?
Mune zvekufamba kweupfumi hwenyika. Pasi rose mabhanga haatenderwi, kunyanya mabhanga makuru enyika, kuti aite zvinhu zvakadai zvinoisa dzimwe nyika munjodzi dzekutenderedza mari zvisiri izvo uyezve kubhadhara vanhu vanogona kukanganisa runyararo rwenyika materrorist. Saka zvaisa Zimbabwe panguva yakaoma zvekuti dzimwe nyika dzicharamba kunyatsodyidzana nesu uyezve dzinogona kutipa zvimwe zvirango zvichatadzisa upfumi hwenyika nekugadzikana kwenyika kuti zviende mberi.
Asi Al Jazeera isati yafushunura nyaya dzewori dzinonzi dziri kuitwa idzi, hurumende kayanga ichiti imi vemasangano akazvimirira oga ndimunogona kushandiswa kuchenesa mari dzakasviba idzi kana kuti money laundering. Zvaakuitika zvinorevei?
Izvi zvabudisa pachena nyaya yatagara tichitaura kuti kuma NGO hakuna boka rinoita uori hwakadai kana rinofambisa mari sina kumira zvakanaka zvingakanganisa kugariskana kwenyika pasi rose. Asi zvinoitwa nevane simba nehurumende nevari muhurumende.
Avo vanga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition, sangano rakazvimirira roga vaPeter Mutasa vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yakanda zvombo zvemuchadenga muGaza muPalestine uye kuLebanon. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo muIsrael nevari kunzi neIsrael yacho ndeve chikwata cheHamas. Israel yatumirawo ndege ichiti iri kubhomba mwena inoshandiswa neveHamas kuirwisa. Kunetsana kwakatanga mushure mekunge mapurisa emuIsrael arwisana nevanhu vemuPalestine muJerusalem mukereke yeAl-Aqsa Mosque.
Kanya ndini ndine kambo kaita kunozwa kanozvishwa Voice of America na Blessing kachizorwara zvakare program yavo. And then ndozwa kuti vana Blessing vapedza 20 years makore makumi mairi vashandira zvekubroadcasta vachitaura nevanhu. Aiwa tinokutendai zvikuru, muri kushandira vanhu. Basa renyu rakakosha. Kuti pane zvimwe zvinhu zvatinenge tisingazivi zvatinotozwa kwamuri. Saka nemakore amagara aya, aiwa, kuti makorokoto, ngazvirambe zvakadaro, rambai muchishandira vanhu.
Nasi nepfenyuro yeStudio 7, Shona, iri kupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva zvayaparurwa musi wa7 kubvumbi 2003. Zvirongwa zveStudio 7 zvinoburitswa pamasaisai anosanganisira maradio, materevhizheni, nharembozha nepadandemutande pasi rose. Studio 7 ine muzinda muWashington DC, asi iine vatori venhau mumatunhu ose emuZimbabwe, South Africa neBotswana. Ko vanhu vanofungei nezvekutepfenyurwa kweStudio 7? Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, regai tiende kune vatereri vedu uye tinzwewo kubva kune mutori wedu wenhau Frank Chikore uyo ari muHarare. Tine urombo vatereri, mishina yedu inenge isiri kunyatso famba zvakanaka, asi makaterera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Kana muchida kupinda muzvirongwa zvedu zvakaita selive talk kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Iko zvino tochienda kune mutori wedu wenhau Frank Chikore.
Makadini pano paStudio 7. Tinokukorokotedzisai mose nemakore akawanda akadai asvitsa
nepenyuro yestudio 7. Zvirongwa zvinondigonera zvakanyanya inhau dzamunopakura zuva nezuva. Kwandiri munondigonera zvakanyanya uye ndinoti basa mberi. Chimwe chirongwa chandinofarira chiya chamukoma tanonoka hwande cheSunday. Ndechimwe chandinofara nacho kuvashamarari vose vari pamberi. Tinongoti mukoma Blessing Zulu namukoma Jonga Kandemire, mukoma Evans Dzininga, vatanonoka hwande namakota Mavilas Mutanganya uye mose muri mbinga kwandiri panhau. Mose muri vagoneri vangu pane zvose. Basa mberi nokutendai kubva kwandiri Paul Stolle.
Kurokoto pa studio 7 magore mazhinji ekutepfenyura rambai makadaro. Hakunokuti nevanotigonera vari kutorana vari kunoku namba 1 yangu zvangu ndimukoma Godwin Mangudla hava vanoverenga zvekuti hauna chaunopotsa. Tenda pana French Chikora hauna chaunopotsa. Tenda pana Rutendo Mawere hawa ndokubata basa zvekuva titaure. Tenda pana paBotswana hava pana Shingrai Madondo hava munoverenga mukoma hazvina chitsotsi. Tojamba toti kuseri kokoko mukoma Jonga Kandimire hawa kana muri pamuchini utonzwa kuti zvinofamba kuma Blessing Zulu ipapa hawa titauri hawa munozama munorova sisimave hawa pakubvunza chaiko here hawa munobvunza zvona kuti kuti ya izvima pabasa chaiko chaiko ndambai makadaro ndi Admiral Ngorima uyu nemakorokota pa Studio 7 kutani pa South Africa padzanina apa pazvita.
Ndokuenda Studio 7 zvizhinji nokuita kwayo makore 20 years ichitipa nhau mururimi rwechishona neisindevele. Ndokutenda zvikuru Mwari kwaisvitsa kwaita makore 20 years muzorana tiri shano. Zvinhu zvinova zvinhu zvakakosha zvikuru. Ndokutenda Mwari. Tiri nhoo ndakatanga kutira Studio 7 mugore ra 2006. Tichateerera ma 20 minutes shona nendevele. Ndoda kutenda zvikuru Mwari naizvozvo nebasa guru riri kubatwa nechidishona zvirongwa zvawanda kudhara kwangu. Sina ma live talk kausana na let's talk kausana nezvimwe zvirongwa saka takutenda zvikuru nezvirongwa zvose zviri kubikwa neStudio 7 zvinova zvirongwa zvakakota zvikuru. Tinoda Studio 7 ikaramba ichienda mberi ikaramba ichitipa zvimwe zvirongwa zvakawanda. Tinokutenda vose vari kubata basa vari kugona. Handina waningati uyu ndo adza number 1 mose muri ma number 1 kubva kuna ba Jonga Kandimiri kubva kuna ba Blessing Zulu baba tanoka wande Tete Mavilas Mutanganya uye baba Evans Dzininga nevari kumusha vose vatori venhau. Tiri kutenda izvikuru ndichitarisa futi nokuisindevere da kuvatenda zvikuru vana baba Gibbs Dube vana baba Ndungamiri Ngomo vana baba Chris Gande nana amai Stanley Mtanga nana amama Gomede Said nana Mike Ove nevamwe vose vari kushanda ri kuZimbabwe. Tiri kutenda zvikuru dai Mwari akari kufadza Studio 7 ikaramba ichienda mberi nokuti ireji yevanhu iri kukura tikuona basa iri kuita. Tinofara nokupembera nayo. Chimwe chinyandingokumbira pachirongwa chezvechitendero chemusvesvondo dai chaishandurwa chaipaitwa zvekuparidzwa nokuiswa munamato ndisingaruzivikirwa zvakashata zvakanaka kudai paparidzwa ndiko kuna chiwezi nokuwedzerwawo kana kuti malaptop pavaone laptop inobato zvezvitendero zvinhu zvinenge zvakanaka. Zvimwe zvose tinozvitenda hakuna chatingati chakaipa chiri kuitwa.
Tinotenda zvikuru vateereri vedu veStudio 7 vakwanisa kutumira mashoko nemavhidhiyo vasina kuwana mukana teererai chirongwa chedu cheLive Talk. Iko zvino tochienda kumutori wedu wenhau Frank Chikore ari muHarare achitaura nezvekusvitsa kwemakore makumi maviri kweStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vakawanda vakaita samuzvare tendai nyakurumbwa vati vanofara zvikuru kuti chirongwa cheStudio 7 chiri kupa veruzhinji mukana wokunzwa nyaya dzisina divira dzakarerekera uye dzine udzamu.
Studio 7 ine pfuno yakanaka chaizvo. Inotipa zvinhu zvemuno muZimbabwe zvakasiyana-siyana.
Mumwe muteereri weStudio 7 vaMoses Kumbweya avo vanogara kuBulawayo vati chirongwa cheStudio 7 chakanaka zvikuru asi hachisi kusimbisa nyaya dzekuita tsvakiridzo dzine udzamu kana kuti investigative journalism.
Munguva ino yatiri yamasisa 20 years yauya nguva yakanaka. Tine vamwe vatepfenyuri veAl Jazeera vatipa chiitiko chegold mafia. Zvinhu zvino tibata chose kuti kana dzimwe nepfenyuro dzekunze kwenyika dzichikwanisa kuongorora huori kuti hupere nekushungurudzwa kwevanhu veZimbabwe. Ko idzo nepfenyuro dzinoshandira munharaunda dzedu, ko sei vasingazvionewo, vasingaite iyi hatinoti ongororo yevatepfenyuri, inonzi investigative journalism.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati Studio 7 yakashanda zvakasimba makore makumi maviri apfuura kuudza vanhu nyaya dzinobata kodzero dzavo pamwe nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Studio 7 yapa vanhu vanogara vari marginalized vanodzvanyirirwa voice rekuti vakwanise kunzwikwawo nyaya dzavo.
Izvi zvatsinirwawo nemutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere.
Studio 7 nefenyuro inobatsira macitizens zvakanyanya nekuti panhau yezvinhu zviri kuitika munyika, nyaya dzesarudzo, nyaya dzekodzero, nyaya dzekutongwa kwenyika. Tinoziva kuti muZimbabwe ZBC haibuditse zvizere zviri kuitika munyika, saka zvinenge zvakanaka kuti dzimwe nefenyuro dzikwaniso kutaura sezvinoita Studio 7.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo,
tinokutendai namabasa emberi akadai nokuti munoziva sorudzi takaita chifo chokuti takatapwa nemamwe marudzi tikashandisirwa zvivharo zvakaita sendimi. Tingatora somuenzaniso ndimi yechirumbi yokuEngland uko yakauya muno ikashandisiwa pane zvose zvaiitika mukurarama nehurumende dzavapambepfumi vadzvanyiriri. Pavaitaura zvinhu zvavo, rudzi rwedu harwaiziva nokunzwisisa zvazvaireva. Saka ndo chakava chinhu chikuru chokuparadza rudzi ruchitasva matunduru.
Mibvunzo yatatumira gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo Vanik Mangwana yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo, asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati havo
vazhinji vanoenda paStudio 7 kuti vanzwe zvinotsoropodza nyika, asi zvinofanira kutatanurwa nguva dzese. Saka ini ndinongotenda mukana iwoyo wekutasanura nekutsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Valoid Damba, mutauri wemutungamiri webato reMDCT vatiwo,
vanonamata rambai muchinamata muchikomborerwa naIshe wedu Jesu Kristu. Ramangwana richanaka nekuti akaya kuzofira matadzo edu kuti tigare zvakanaka. Chepiri, ndinotenda Studio 7 kuti munoramba muchitipa mukana wakadai kutaura nevanhu veZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvekuburitswa kwemashoko varashwit Mukundu vati dai pasina kuparurwa kwechirongwa cheStudio 7 vanhu vazhinji vasina chavari kuziva pane zvinenge zvichiitika munyika.
Dai pasina nepfenyuro dzakaita sana Studio 7, Zimbabwe dainge iri murima. Studio 7 yabatsira kuti vanhu veZimbabwe nevari kunze vazive zviri kuitika mukati menyika, vanhu vazotora matanho kana kuve nepfungwa dzinenge dzakaumbwa kuburikidza nekuziva zviri kuitika mukati menyika.
Studio 7 inoteererwa nevanhu vakawanda muZimbabwe pamwe nekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hongo Studio 7 iri kupemberera makore makumi maviri kubva zvayatanga kutepfenyura, asi hatikanganwi mamwe magamba ayo akatisiya anoti Carol Gombakomba, Brandon Murphy, Peter Banga aizikanwa nekuti Safari Njema uye Sandra Nyaira. Muchirongwa chedu cheLife Talk nasi tichataura nezvekusvitsa makore makumi maviri ekwaitwa neStudio 7 uye kucherechedzwa kwezuro reEaster nemaKristu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murai zvakanaka vateereri, ndokusiyamina Gaina Saidi munaudze Isindebele.